Mutongi wedare rinotonga nyaya dzesarudzo reElectoral Court Vasame Odeme vatura mutongo wekuti ZEC yakakanganisa nekusatambira mapepa amai Valerio ekunyoresa kuti vakukwidze musarudzo yemutungamiri wenyika. Vademe vati mapepa anga ari pamberi pedare anoratidza kuti amai Valerio vakabhadhara mari yaidiwa neZEC nenguva, saka hapana chikonzero chokuti vatadze kukwidza musarudzo idzi. ZEC yange ichipa chikonzero chekuti mari yakabhadharwa namai Valerio yakazopinda mubhuku rayo rekubhanga padarika zuva rimwe chete kubva musi wakabhadharwa mari iyi, unova musi wakagara dare rekutambira magwaro evaida kukwidza musarudzo dzemwedzi unouya renomination court. Dare rati ZEC itore matanho ose kuona kuti zita ramai Valerio richange riri pagwaro revanhu vachange vachivhoterwa pasarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti ballot paper musi wanyamavhuvhu 23. Gweta ramai Valerio vaalec muchade hama vatenda kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Dare guru rehigh court razobvumirana nesu kuti ZEC yanga yakanganisa, saka yarati iro ZEC inofanira kutora matanho ose arinofanira kuita kuti rinyorese president Valerio kuti vange vari papepa rinovhoterwa vanhu.
Amai Valerio vativo vafara nemutongo uyu.
Kunyange hazvo nguva yafamba tanchida kuti tigonewo kupinda ma constituencies ose kubvira muso 21 June, but jakaramba patakaenda ku nomination court. But tirikufara hedu kuti manje ndapiwa mvumo yekuti ndinyatso pinda pane vanhu vazivowo kuti pane president mudzimai aruda kukwikwidza muma elections muso 23 August. Saka dai mukangono vota muso 23 tisarudzewo president Elizabeth Valerio.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa avo vanga vari mudare nhasi vaudza Studio 7 kuti vafarawo nemutongo uyu.
So ivo vakazoenda kumatare edzimhosva kuhigh court vachinoapila vachiramba kuti vanzi vavharirwe panze nenyaya yekuti vatadza kusubmita mapepers avo nemhosva isiri yavo iriyo nyaya yeikonomi yamunoziva kuti mari dzedu idzi hadzinyatsonzwisisika. Saka tinofara zvikuru kuti at least high court yazvona zvakakodzera kuti vajoinewo mamwe ma11 mapresidential candidates kuti pange pane
vatiwo.
Tirikuramba tikangotarisirawo kuti Muzvare Linda Masarira president veLead vachabudirirawo zvakare, and tinoramba tichikorokodza madzimai aya neushingi nekuramba vakangobatsirira vachifaitira kodzero dzavo, nekuti dai vasina kushinga vasina kuda kuzvitora pane imwe level vachiendesa kumakots tingadai tisitori namudzimai ari kukwikwidza.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri wesangano reFemale Students Network Muzvare Eva Nice Munando.
Tida kuti kuna amai Elizabeth Valerio, tiri mumashure menyu tinemi murwendo rwamuchafamba rwekukondesta sapresidendi. Makamirirawo madzimai emuno muZimbabwe. Tiri kunzwa mufaro mukuru chaizvo, tichafamba nemi tichikukurudzirai panyaya yesarudzo dzamuchasangana nadzo. Chishuwo chemwoyo wedu kuti dai madzimai iwo tabatana nawo maya tavakurudzira mukufamba rwendo rukuru rwavachafamba. Tinongotirambai makadaro, zvichaita zvakanaka, matidadisa.
Sachigaro vebato reuza mudonho reHarare vatenda ikaemba vati mutongo watorwa nedare unoratidza kuti matare achiri kushanda akazvimirira. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati danho iri rauya vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi vasakura ndima kare, pakatariswa nguva shoma yasara kuti sarudzo dziitwe.
Saka ndo zvimwe zviratidzo zvekuti sarudzo idzi hadzina tsarukano. Pakuti zuva ranhasi unonzi haupinde, mangwana waenda kudare wonzi pinda, apa vamwe vanga vafamba nendima kudhara. Tinoonawo zvakare kuti pane kahudzvanyiri kari kuitika kumadzimai.
Amai Valerio vachange vachikwikwidzana nevanhurume gumi musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.